Good evening. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, 27th May 2019. And this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the late National Liberation War hero, Dr. Dumiso Dabengwa.
Dr. Dabengwa's body finally arrived at Joshua Mkabugo Nkomo International Airport in Bulawayo this afternoon, where it was met by family, friends, and some government officials.
The body was supposed to arrive yesterday from Kenya en route South Africa, but the family said to have discovered upon arrival in Bulawayo that the body was left behind in South Africa, with the airline staff claiming they left the body behind because the casket was too big to fit in the plane.
Dr. Dabengwa, who passed away Thursday in Kenya on his way from India, where he had gone for medical treatment, was declared a national hero yesterday, although he will be buried in Ntabazi Nduna, his rural home, on Saturday.
Dr. Dabengwa, who was 79 years old, leaves behind his wife Zodwa, five children and five grandchildren.
Le chonanjani Zulu kandaba Zimbabwe omuhle ikudibana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungumvulo mhla zimashumi mabili lasikhombisa. Sidibana ke ngodaba luka baba uDabengwa. Yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu. Ubhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo, ubhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho abeselatshwa khona. Isidumbu sakhe ke besikhangelelwe ukufika eZimbabwe izolo, kodwa kusuke kwaba lokunye okucunule kakhulu umndeni wakhe, abasekeli bebandla lezaphu loZulu nje. Jikelele unkosikazi wakhe uZodwa Dabengwa ubesendiza mchineni ebivela kwele South Africa ebimele ithwale isidumbu. Isukileke leyo ndiza mchina yahamba koBulawayo ithe isisemoyeni ngokutsho komteni unkosikazi kaDabengwa uZodwa kwangkhona etshelwa ukubana hayi isidumbu sisele eJohannesburg ngoba ibhokisi kumbe icasket icoffin yehlule ukungena endizamchineni ngoba ibinkulu kakhulu. Bacunukileke abantu kodwa kwenzakeleyo namhlanje ukuthi hayi isifikileke isidumbu esikobulawayo osokukhangelelwe ukuthi ubaba uDabengwa avekwe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo weviki yonale esikiyo nje. Uchiye unkosikazi wakhe uZodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu njalo. Uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero libandla leZANU PF izolo. Siyazi ukubana amaqhawe umntu kungathiwa liqhawe uyahanjiswa e-national heroes eka ukuyabekwa khona. Kodwa abemuli kaDabengwa laye uDabengwa ubikwa wazikhulumela wathi hayi mina ngingadlula emhlabeni kangifuni ukuya kulawo maliba, ngokunjalo uzave kwakhe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo. Jonga.
Ongu mthungamili wadiwa watereri nevatariri. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa upenyu hwegamba renyika, gamba reonde rusununguko. Dr. Dumiso Dabengwa vakashaya nemusi wechina kusondera pera kuKenya vari parwendo rwekubva kuIndia kuti vange vachidzokera kumusha kuIndia vangavaenda kunorapwa. Tinonzwa kuti vanga vaine dambudziko rechirwere chiropa. Tinonzwa kuti vaveko, ndofungawo vakazoona kuti aiwa zvine nani kuti vadzokere vanga vachionekwa vari kumusha. Asi vakamirira kuti vanga vachipinda mune ndege yaizovasvitsa kumusha vari muKenya, ndoma vakabva vashayika. Saka mutumbi wavo waitarisirwa kusvika kumusha nezuro. Asi tinonzwa kuti mhuri yakanga iri mundege yaibva nekuSouth Africa ikoko vakasvika kuBulawayo pa Joshua Mkabuko Nkomo International Airport. Ndipo wakazo kwanisa kuziwa kuti mutumbi kana kuti box rakanga rasara mu South Africa vachizowika kunza ranga risingakwani kuti ringe richipinda. Handizivi kuti ndofunga ndege yanga ine zvekutakura zvakawandisa, hatizivi, asi takangonzwa kuti vakapiwa chikonzero chekuti ranga risingakwani kupinda mundege. Saka vazhinji vakagunun'una nemaitiro iwayo, vakawanda vachipowo pfungwa dzavo pamusoro pemaitirwo akaitwa nyaya iyoyo nekambani yendege iyoyo, pamwe chetewo nehurumende, nekuti vadhavengwa vakanga vadeclareiwa vachangobva kuzivisa vanhu kuti vaitwa gamba renyika. Hurumende ndo yakutungamira urongwa hwerufu rwese, zvakaita kuti vanhu vachichema kuti zvino kana muchitungamira pachinzi box rasara muri ichiuya ndo kutungamira kwacho here, asi zvazogadziriswa. Tanzwa kuti mutumbi wazosvika muulawayo nhasi masikati ukatakurwa ukaendeswa kuimba yerunyararo kunyaradzo funeral parlor muulawayo kwaitwawo munamato. Vari kutariswa kuti nemusi wechishanu mutumbi uchatakurwa oendeswa kuwhite city stadium, nhandare yewhite city muulawayo, kuti vakwanise kunge vachionekana neveruzhinji. Nemugovera mutumbi wozonovigwa kumusha kwavo kundabasinduna, kwavakati ndo kwavanoda kuvigwa. Hurumende yakazvitambira yakati isu munhu paanenge atarwa ndo kwandoda kuradzikwa, tinongonoita urongwa hwese hunoitwa mukuradzikwa kwegamba tiri ikoko. Ndo zvatinotarisa kuti zvichange zvichiitika. Nhasi toda kuti tinzwe vakashanda pamwe chete navadhavengwa, vanoziva vadhavengwa nemi mese mamusati maziva vadhavengwa kuti upenyu hwavo kadii, pindai muchirongwa mubvunze zvamunoda. Tinenge tiine vadare vatinotarisira kuti tichabata kuti tinge tichikurukura nezveupenyu hwegamba renyika. Vadhimiso dhabengwa vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe 79, vakasiya mudzimai amai Zodwa dhabengwa nevana vashanu nevazukuru vashanu. Ntunga.
Yebo kunjalo Jonga. Those who just joined us, this is Live Talk, and tonight we are paying tribute to a hero, Dr. Dumiso Dhabengwa. And we have our first guest, that's Shepherd Nyoni, a Dhabengwa family member. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
Good evening and welcome to you.
Yes, first of all, our condolences.
Thank you.
Yeah, so can you give us an update between tomorrow and Saturday, the day of the burial? What will be happening? What's your program like?
The program is as follows. From tomorrow, actually, we're gathering as a family until Friday. And on Friday, we have got a memorial service actually at White City Stadium from 9 o'clock to about 4 o'clock. And then on Saturday morning, we actually go to Ndabazinduna, where we are going to lay actually Comrade Dhabengwa to rest. We have actually the service first, and then thereafter, and then we'll lay Comrade Dhabengwa to rest.
Mm-hmm. We understand he'll be laid where his parents are also interred. Is that true?
Yes, it is true. You'll be laid actually in Ndabazinduna.
Ndabazinduna. Pane urongwa here hwekuti vanenge vachidawo kuperekedza vadhavengwa vakwanise kunge vachizosvikawo kundabazinduna? Tinonzwa kuti kamufambo kubva muulawayo.
Ichokwadi, pane urongwa huripo hwekuti vanoda kuperekedza vanogona kuperekedza. Tine mabhazi enyaradzo nemamwe makambani aripo zvakare ari kutakura vanhu kubva muulawayo achienda kundabazinduna. Transport iripo yakawanda yekutakura ruzhinji kuitira kuti vese vanoda kuchema Comrade Dhabengwa vagone kuchema nesu pamwe chete.
Okwenzakale izolo lokunyoni singakayi ku Babu Mkandla, will be joined by Maxim Kandla, our second guest, shortly, but okwenzakale izolo nyoni vele khangelela ukubana ubaba afike lo mama isidumbu sakhe kodwa kusenzakalanga kuliphathe njani njengemuli lokho
njengemuli aphele kusidanisile kakhulu ngoba umama akazange atshele indege isukuma ukuthi isidumbu sesisele emuva utshelwe esefikile ebhodi Joshua Mkhavu wonkomo lapha atshelwe khona ukuthi isidumbu sisele ngoba salile kukwana endegeni kodwa thina besikhanya ukuthi nxa bebethole ama-challenges bokumele ingabe basitshelile akhe noma batshele umama indege ingakasukumi isukuma e-Johannesburg kodwa kazange kube njalo so ifamily kayizange kujabule njalo abantu bebethukuthele ngakhona lokho
Please do stay on the line, Shepherd Nyoni Davengwa family member, as we are joined now by Max Kandla, who fought the war of liberation under Dumiso Davengwa, who was a Zipra commander. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Oh, thank you. Good evening. Good evening to you and good evening to our listeners.
Thank you so much. Totanga nekuti nematambudziko wa Mkandla.
Matambudziko makuru chaiwo kune kumwe kutambudzika kwekuti tinenge takarasikirwa. Asi kuno kumwe kurasikirwa kwaunobva wanzwa woga iwo pache zvako kuti apa tarasikirwa. Kwete nokuinda komunhu. Pati kurasikirwa nesiuchwa, kurasikirwa nemapresence esuch leadership.
Idambudziko tine urombo. Mungatudza kuti zvafamba sei nhasi tanzwa kuti mutumbi wasvika vanhu vanga vakatarisira kubva nezuro pavaifunga kuti mutumbi unosvika pamazoona mutumbi uchisvika matambira sei
mutumbi kwanhasi watambirwa zvakanaka chaizvo nevakomanawo vachiri kunzwa mabhonzo avachiita nezipra and nemayuti anodzidzirawo toitoi vamhanyamhanya kunharaunda yendege ikokoko vachiratidzirawo kufarira nokupembera kuti mutumbi wauya yesi takarasirwa asi tiri tese pamweya pamutumbi tinoonochengeta mutumbi nenzira yokuti unoda kuchengetwa kupi asi kutambirwa kwaitwa kwanhasi nokuya kwavaita vanhu nhasi zvasadza nokuti zvaratidzira kuti kuno kuchema kuriko kuno utungamiriri hwabva mukati matiri saka vanhu vanga vachitendera naizvozvo chero vachirwadziwa nechomukati asi vachitendera chete kuti mutumbi wazvopedzisira wadi wasvika
tinonzwa kuti nezuro vanhu vakazoziviswa kuti mutumbi wasara kusouth africa panhandare yendege muulawayo pa Joshua Mkabuko Komo International Airport makazvitambira sei
zvakarwadza chaizvo nokuti kuna macommunications atinoti dissemination of information or to update saka zvese izvozvo hazvina kuitwa svika vanhu vanoungana ikoko mogarira pasina zvataurwa kungozvonzotaurwa iyo ndege yatosvika tomhara zvayo pasi kwakuchishedzera kuti mutumbi zvaufamba zvakadai zvakadai wasara tikonzero nechakati nechakati it is not bad but sei vanhu vakaregedzwa vachinosvika ikoko zvekarepo naiye mudzimai watinoremekedza samai yedu sakomanda wedu haana kunge azviudzwa kwakungozviudzwa at that point sei zvadaro but tikatarisa zvimwe mashure apo iri gamba rekarwira nyika kaii asi mashure apo kwakanohaiwa ndege kunotora mai dresi kwangari kuuya chete kunochema mai vake why not the same to hire that aircraft kuti kunotogwa imwe ndege kumwe hatizi kwadzinohaiwa deenda kakunotogwa ikoko yega unotora mutumbi kubva kukinya yobvouya straight kubulawayo why via jobic zvarwadza izvozvo vapenyu varipo iye tinoziva kuti afa ari munhuwo achirwadziwa nokuti anga tiri kudondo so kuinda kwake kwaakaita chinda kuhondo nanhasi anga ari kuhondo nokuti iyezvino anga chinotsvaga kurapwa kune dzimwe nyika iya kasungura nyika yake sakazonopa achibva kune mwe nyika kunosvika kuKenya zvarwadza izvo zviya izvi nokuti kune vanhu vangatipangwa kuti ataure navo mweya nenyama zvichiri pamwe chete izvi hazvina kuzvaitika
saka vamukanza ramba henyu muri parunhare katitambire vagadzira chiri mumhanzu vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato rezanu PF vapindawo muchirongwa asi tisati taenda kuna vachiri mumhanzi pane muteereri nkomo
ile
nkomo
ecingweni yebo sinokoma ecingweni kunjani mlaleli
ngiyaphila njani
hayi siyaphila usixhuma ukuphi nendawo
ngisejohannesburg
kunjani emzansi
hayi kuyaqanda nje mbisha
bathi usehambile ukhomandi intaba enkulu idilikile
Ya silahlekwele kakhulu baba uyazi khona apa ngiyakhala angikwazi ukuthi omunye umuntu sizomthatha ngapi onjengobaba uDabengwa kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa nguDabengwa ngoba besingakafundi okuningi kuye and bese ngibonga kakhulu ifamily ukuthi imise imuse ekhaya ubaba wethu ungakhohlwa ukuthi zani bimbophile lo lookout masuku ulookout masuku wazi wafele ejele vela ngeke bemthande lakhona kokwenzakaleyo evele egubhele eKenya wabuya njalo wabuya kabuhlungu lamanje leke bemhlukumeza esezidlulele ubaba wakithi hayi asilandaba labo and asidingi lutho kibo asihambeni siyembeka ubaba wethu siyakwazi ukuthi usithile eleke vele elubuhlungu ngaphakathi lingababoni besondela bakhona ababi vele sibaziyo ukuthi bebevele bengamfuni ngoba bekhuluma iqiniso yikho ubona wazowaphuma kuzanu vele kwakungalanto eright iqiniso futhi silikhulume abantu abethu bebelazi singayisabani singancengani into embi imbi bekungafuzanga vele eHarare ulookout masuku bengamhambisa ngeHarare uWishman Mabhena engayanga eHarare vele besincengani ukuthi efakwe egangeni le ngcono ehlala labantu bakibo khona ngale umoya wakhe vele ukhululeke kulokuthi efakwa labantu ade bemvalele ejele engalacala wayevele enzeni ikhoti lekisali lithi abalacala lo lookout masuku abasitshele ukuthi bayenzani siyakwazi sireza khuluma amanga ngoba usedlulile ubaba wethu bayesaba ukuthi bayesaba ukukhuluma kwamakhomishini kwabakukhethile ukuthi bengakhuluma uzabachallenge but into enhle ukuthi embi ukuthi sesitshile bazaqala ukufaka amanga befaka amanga athi vele abantu bamanga siyabazi ngoba bakwazi ukuthi kasefu ukuthi uzade hayi lapha lilamanga siyabonga kakhulu ngoba usikhululule elizweni lethu uhlale egangeni sikuSmith wabuya wazohlukumezwa ngabantu ade balwela abanye bebaleke kuye ebathenile bamenza umhlamuki kuyibo abaphuma kuye ngoba nguye waqalisa lezi zinto abaningi wabatrainer kusasa bamjikela bathi umuntu lo omubi ubahlamukile khona kuyibo abaphuma kuye ezandleni zakhe abanye bazenza amaqhawe ngenxa yakhe abanye bazenza amaqhawe abazange bathaya lesi bhamu even uhlamvulo i-1 ukuthi umuntu etraine utrainile ubaba wakithi ikwiko uhambe watraina le-Russia bembiza the break Russian siyamhlonipha kakhulu kalale ngokuthula lami nginje vele bengafuni ukuthi i-ASUA to tell you the truth ngibonga kakhulu ifamily beleke vele ngizonde ngifile ngikhona phaya lamanje ngizonde ukuthi bengafuni vele siwe i-USA elala lezigebengu ezami zimbophile for 5 years
for no reason.
Kazimthandi zilamanga
bona
bophisa begijima vele sibafuni mina ngumuntu ofanda iqiniso baba kubuhlungu vele
isikhathi siyabonga Nkomo awuthukuthele kodwa ehlisa umoya
ngiyabonga kakhulu ba
ye vakashatirwa vankomo wena
vakatsama regai titambire vachirumhanzi muchirongwa vachirumhanzi togamuchirai muchirongwa
aiwa tinotenda
ndizvozvo tinotiwo nematambudziko nekushaya kwavadhavengwa
aiwa zvinorwadza
zvinorwadza. Ndizvozvo. Mutumbi wadhabengwa wazosvika munyika nhasi. Hamene kuti imiwo zvii zvamungataurawo pamusoro pegamba renyika iyi.
Ndinofunga hapana munhu asingazivi muZimbabwe kuti Comrade Denise Odhavengwa vanga vari chii. Lazi role yavakatamba kuliberate this country ndosaka hurumendevo ichiburikidza navamunangagwa vakaona zvakafanira pavakanzwa kuti vari kugwara vakati no maresources egovernment chero asipo ngaazame kudini kuvabatira but munongoziva kutonga kwamwari ndokwamwari chero tikava neshungu tikava nezvifiso zvakaita sei kana mwari ati nguva yakwana yakwana but asi handiyo tarisiro yanga iri kuno munhu wese tinongofungidzira kuti vanhu vakaita saivava dei vanga vawana mazuva akawanda vanhu vachidzidza icho nechocho pavari but zvisinei mwari atonga ake
pane vamwewo vari kunyunyuta semuteereri wamapinda achitaura uyo vari kuti hurumende yanga yakatovakanganwa yakuzomhanya-mhanya kuda kuvada iye zvino pamwe chetewo navamukandla vasimudzawo nyaya yekuti vadhavengwa vakanga vachingofambawo nendege dzine zvichitoshandisa neveruzhinji asi vapa muenzaniso vaive mudzimai wemutungamiri wenyika vekutanga amai Grace Mugabe vakati vakakwanisa kutsvagirwa ndege yekumhanyiswa kumusha kuti vanochema amai wavo munoti iwo pakadaro
zvinhu zvakaoma plus I think zvimwe zvinhu zvoda kuti vanhu vataure vachinge vane umbowo kana kuti vane evidence kuti chii chinenge chichitika ende zvimwe zvezvinhu vanhu ngatizive kuti uyo anenge achitonga matongero aanoita anosiyana navamwe ndofunga izvezvi panapa tofunga tose toziva kuti Comrade Denise Odhavengwa vaimbori minista kutipo panapa tizive kuti vanga vachiri kuwana here pejini yavo okwete hapana anoziva kuunge munhu atodini atotsvagurudza marekodi saka handifungi kuti zviri proper kuti tidhibhete pane zvunhu zvatisina umbovo nazvo
Thank you so much.
Sipenduke kuwe mnumzana Nyoni. Njengelunga lomteni yiziphi izifundo ezibalulekileyo ubaba alitshiyele zona elizasala libambelele kuzo
sifundile okuningi kumalume okuningi ngoba wayengumuntu obambanisa imuli njalo engumuntu othanda abantu bonke wayengelandaba ukuthi umuntu ngumhlobo uphi njalo uvela ngaphi njalo ngumlungu kumbe ngumuntu omnyama wayengumuntu othanda umuntu wonke elothando ebantwini into esifundileyo kakhulu kuye umalume yile usifundise ukuthi nxa umuntu uwonile kumele actually wayesikhuza asiqondise athi hatshi lokhu uphambanisile kumele ngabe uwenze kanje ukuthi into zihambe kuhle njalo akhele ubone khona ukuthi into le engitsheliweyo into enhle ngibe sengiqondeka and then ngibe sengilungisisa wayengumuntu actually olothando uthando lwakhe lwalumangalisa engelandaba ukuthi umuntu njengokhume engikwenzayo ukuthi engikwenzileyo ukuthi wayethanda abantu iZimbabwe yonke as long as umuntu emuZimbabweni wayemthandi njengoba
It's 25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and it's 25 after 2 here in Washington and this is Live Talk. Tonight we are talking about the life and legacy of national hero Dumiso Davengwa, who passed away last Thursday in Kenya while coming from India, where he had sought medical treatment. Tonight we have Shepherd Nyoni, a Davengwa family member, Maxim Kandla, an ex-Zipra fighter who served under Dr. Davengwa as a commander, enda gadzira chirumanzu e ZANU PF leaning political analyst.
Rakai chumbotarisa kuti vateereri ve Studio 7 pashona VOA shona Facebook page vari kuti kudii tina Nicodemus Matariro. Va Nicodemus Matariro hanzi, rest in peace Mr. Davengwa. May your soul rest in peace. We salute you, the true gallant son of the soil. Then Courtney Mpe Mikoti hanzi ya vakagona kunovigirwa kumusha kwavo kuirozwa zara nematsotsi. Andizwe matsotsi avari kutaura kuti ndeapi. Ndozva achitaurwa navachirumanzu kuti kana tichitaura ngatinge tine umbovo. Asi isusu tikasaverengawo zvavanyora vanogunun'una kuti Studio 7 yasiya zvandataura. Koita gogo vanata hanzi rest in peace. Tawe lama tawe igamba remagamba ne ndokungatatadza kunyatsa kuti tawe
tawe
yeah
tawe lama tawe
ndizvo zvanzi zorai murugare. Then William Shavai watching from Botswana. Koti nompe mikoti hanzi ndirikuona hangu ndiri pa Robin Island ndibatai pa namba idzo hatichaidza kuvabata. Koita vanonzi mukoma taura nyika dzino musoko hanzi gallant son. Then amai kana ndimuzvare Lillian Lee Mandu. Why is it people in Zimbabwe are loved and celebrated only when they are dead? I don't even know who he was. Oh, mumwe asingazive kuti ndimusa davengwa ndiyani.
Ndafunga anga achigara kumunhu kana kuti kumwana
kwaanga achigara
Jupiter or some other planet.
Regaiti munhu kwatanzi tine muteereri tina vamanhanda parunhare vamanhanda inhengo yedu pazvirongwa zvedu zvakawanda vanopinda vachicontribute vamanhanda tinokugamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru makati yenyika kwacho tina matambudziko gombo rekwadhavengwa nenyika yese yezimbabwe kuti hai tarasikirwa zvikuru.
Aiwa tinotenda shuwa nyika yarasikirwa.
Anyway vajonga hangu ndiri kuda kuti pane pandanzwa vamwe vabva kumbotaurawo ndo vachiti tikatarisa kumashure shure uko takaona ndege ichihaiwa. Inewo ndatirege tainge vataridzewo mufananidzo watakasangana nawo mukati wematambudziko amagamba edu akawanda wanda adai kutisiya. Ndofunga tinotondera kuti during the liberation struggle kune vanhu vakawanda vakabatsira kuti nyika ino inge ichisunungurwa yezimbabwe vakafanana nanava Patrick Kumbai, vakafanana nana Comrade Edi Kachekere, vakafanana nana Comrade Vanawa Stole. Ngatitendei kuti with the new dispensation, regardless of hardship that they are going through, I think there is a realization of understanding that despite the fact of our misunderstanding or our opposition of thinking, if a person has played a role for the country, let us not look for those past mistakes that he did, but rather, ngatitarise kuti munhu akashanda zvipi nezvipi nezvipi. Vana vadavengwa havasi vanhu vokumboti unogarira pasi muchiti garaji yatoita zvokudini kana kutoita zvokudini. Ndo magamba chaiwo makuru akabatsira rubatsiro rwakafanana nokuti vakazonouyawo vakuenda kuhondo kubva kuma77 kuma78 79, but ivavo vakanga vatova vanhu vakanga vatotanga zvimwe chete zvakafanana naivo president vedu varipo. Magamba makuru akabatsira kuti nyika inge chisunungurwa. Ngatimbodzidzai kuti vandogara vari kutaura zvinezvi kuda vanhu havanyatsondinzwisa. Ngatidzidzei kuti ngatimbotarisai kuona muvono mumwe chete tichiti apa hurumende yamboedzawo. Handi zvese zvinotarisiwa nehurumende kuti zvinge zvakaipa. Ndinofunga kuti kana pawaitidzwa ruremekedzo pakafanana nogogo, ngatichemei nemhuri yekwavadhavengwa tichibatsirana navo kuti vawane pakusimbidzwa. Tisaita kuramba tichiita pakushoora kunoita kuti pakati pomwoyo wavo parambe pachirwadziwa. Pane zvimwe zvakawanda zvingadero zvaitika vajonga, zvingaitika kuti kuda kwaumwe mumusi zvazosvika pakuti zvinhu zvisvike pakadaro. Hakuna munhu anenge aziva kuti zvinge zvichidaro, but I would not want to encourage kuti zvinhu zvakadaro in future zviitike, to an extent that the family might not know. what are the events and what is taking place. At the end of the day, it brings uncertainty within the family. So njalo umbono wami ngithanda ukuthi ngibonge i-government i-new dispensation ukuthi at least bayazama bazamile kakhulu ukuthi ba-rate ukubona ukuthi hayi uba badangwa there's no need ukuthi sikhulume phakathi kwegama labo because iqhawe lamaqhawe yibona amadoda okukhala bangena phakathi konkululeko ukuthi bayolwa nabelungu nesikhathi se-apartheid. So there was no need ukuthi it was a marathon. For me, I see it as a marathon. But I would want to encourage the Zimbabweans. Sometimes we need to have an observation ukuthi thina sifanele sinanzelele lokho ukuthi if the government has tried, sibasupport ukuthi hayi siyabukubonga nendlela liyiphatha nayo. Siyabonga kakhulu naye umfada ngenxa nami ngicabanga ukuthi even uthulile lapho ulele siyacabanga ukuthi uyithi Jesus Christ sisonke naye naye uyasibona and umuntu washona nje unendlela yokuthi ucabanga ukuthi iZimbabwe ibe ilizwe lokuthi abantwana bethu labo balandelayo babuye bahlale kubo basebenze bathole imisebenzi ilizwe liphumelele wonke umuntu ajabule each and every day from generation to generation. Ngiyabonga Baba Jonga, ngiyabonga nonke abantu balalele
Studio 7. Sikhangela abalaleli ukuthi bathini lapha enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele kulo suku olohle Thandiwe Khumalo uthi may his soul rest in peace. Umusa wenkosi Sandile Slonda le uthi rest in eternal peace Baba DD. Christopher Maphosa uthi wena Zaphu rest in peace. Lati Ncube uthi lala ngoxolo Baba Dabengwa. Jibongani uthi rest in peace. Uvodloza Eshweti uthi wena lawe rest in peace. Uphathi Spanda uthi lala ngoxolo uyivekile induku ebandla. Noma nje wavumela iZanu PF yazenzela kwabulawayo ukhona wena. Richard Moyo twena rest in peace Baba Dumiso Dabengwa. Kuzoba lo Thabani Ndlovu uthi wena Zaphu will emerge stronger guided by the spirit of Dumiso Dabengwa. DD is an ideology. Ontanga baza kuvela pambili umsebenzi omuhle owenzi leyo ngizwa kuthiwa silo mlaleli
thina mkoma Cassius Jays linjani baba
yaphila baba njani
sikona khuluma ntunga
kusiphe umbono wakho ngokudlula kuka baba uDabengwa isimani.
Hayi baba, kubuhlungu kunzima lokho kwenzakaleyo ngoba obese last man standing mas khangele ileadership yeZaphu. Sikhuluma ngeZaphu ngokwayo. Kusho ukuthi lokho kwenzakaleyo ukuthi thiye thina ayithethe sisabambelele kuleli bandla singelalude sinalo. Into ebuhlungu, into esidabula umoya. Ngikhulume ngiphendulele ubaba okhulume ngemuva lapha okhuluma nge-new dispensation. Angikwazi i-new dispensation yakhe yokuthi ingena kuphi lapha emfeni kaDabengwa ngoba akula lutho uhulumende alwenzileyo. Lo muntu ngathi ukhampenela into kahulumende, ukhampenela umnangagwa njengomuntu othiwagokhe dispensation, i-dispensation. Iqiniso likhona ukuthi uhulumende uphambanisile uhlelo belukhona kakhulu. Akulanto esize ngayibona uDabengwa usisele gula wathwalwa wasiwa leyi ngolijame yoda yabuya waze wafela endleleni esize ekhaya kumele anto asizwe ngalo. So kulokuphana kusho ukuthi lokhu indlela aphathwe ngayo uDabengwa isikhombisile isithengisile thina njengabantu abasolo lesisigaba ukuthi lakathesi uhulumende lokhu esibona ngendlela esibona ngayo ngo-1980 ebavalele uDabengwa, ebavalele uMasuku, ebavalele ivoti yebopha iinkokheli zeZaphu zonke omalungu ebavalele. Umnankagwa ngomunye umuntu owayesebenza kabuhlungu ukuhlukumeza la ka test ngonda khona ngana 1983 lokho enayo ukuthi umuntu ayekuzaphu uye lokho isitha yina ayenzileyo dispensation umuntu okhuluma yi dispensation njengokhulumende akuna sizwa lokho khona ukudeclare mna udeclare udalengwa ukuthi ukuthola iqhawe abakwenze e-airport izolo kuyize lokho ngoba siyakwazi ukudalengwa iqhawe iqhawe elavela lazani iqhawe uze wafa eliqhawe akakhethwa ngabantu bezana abagangileyo akakhethwa izigirigqi zezano ukhethwa ngabantu bezimbabwe ukhethwa libito lezipri kokhe khethwa izibabhu laba abathotha udalengwa uyadeclare udeclare ubani esigebeni abanalo ilungelo ukuthi amdeclare ukuthi uliqhawe udalengwa ukuthi imisebenzi yakayenzileyo yamenza waba liqhawe siyakwazi lokho soka singa ngakho singa ukebo mahata singa bantu bathi udalengwa liqhawe siyakwazi lokho liqhawe lethu lelana bekhona bengekho liqhawe lethu umkhokheli wethu umkomanda wethu kuzipra umkomanda wamazipra wonke bayakwazi bona bona laba bezani bona laba abahlamukayo bafuma izani bafuma amazani la iningi yabo bathotha ngudalengwa basuka baba abahlamuki babalika baye eMozambique namhla basikele ukuthi udalengwa bahamdikliya bangobani wona udalengwa udikliwa ngabantu abakhokhelayo bezapho.
Hayi siyabonga nzi ko abo va ku declare va dabengwa kuti vari
gamba
nani ndi anani iwo vakatrainwa na vadavengwa
regai tizokuti vamukandla vanogona kuti basi
siyabonga simana nguva lati.
Vamukandla manzwa mubvunzo wa kandwa nemuteereri abva parunhare zvinezvi.
Ayo atinozvinzwa in fact ichokwadi Dabengwa ethi his lifetime in joining the armed struggle ndiye angatosara kuna Nankomo kuti bva kuna Nankomo ndiye angasara ari senior both politically and in a liberation movement at minimum size nokuti ndiye nawo na moyo vakaenda Jason Moyo vakaenda kunokumbira Mugabe ari kugana ari teacher to bring him in politics saka kududza kuti kana iye president wenyika iye zvino Emmerson Mnangagwa you are junior to Dalengwa meaning to say wakagamuchirwa nava Dalengwa asati paita makems ezvanga kuti anonotrainwa kuMozambique kana kuti Tanzania bla 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 zvanga zvipo izvozvo saka zvakazosara zvavepo seas development zvese zvikonzekwa nana Chikerema and so forth naiye uyuyu vanachamuyarira zvichidaro zvidaro ndovakakonzeresa zvese izvozvo after the death of Hepat Shishepo who was in Zambia. Saka zvese zviri kutaurika izvozvizvi kuti new dispensation yaita zvakati zvakati there is zero zvakaitwa nenew dispensation ndosaka paandati zvanga zvadini sekuti tanga tichitoziva tese kuti Dalengwa is the most senior in both politics and in military side at the present moment saka deno vakamutumira ndege iya yavakahaya iya tinoumbovonazvo ekuti that evidence kuti yainomutora ikoko yauya naye kumusha straight hazvina kuitwa izvozvo orit wazoenda kunoshaikirwa kukinya neno hurumende yaenda kunomutora kukinya nendege haiwa wouya straight kumba kana kutumira air force taiko kunomutora ikoko uya kumba it was going to be understandable vanhu vanoshora zvinhu zvavanoona kuti aizvo hazvina kufamba zvakanaka. So we cannot give a blame to people vanhu vanonzwisisa vane maonero nemaongorero avari kuita saka izvozvo hatingadi kuti tizvirambe saka ngatibudirirei tongoti tarasikwa negamba zvimwe zvizhinji izvi tichazviona after takukomenta papo kana kuti panyaradzo zvichida zvichidaro but for the time being let us focus kuchengeta iri gamba takabatana tiri parunyaradzo.
Thank you so much vamukandla lambai muri parunhare. Tisati taenda kune vamwe vari pachirongwa chedu tina vagadzira chirumhanzu pamwe chete navanyoni tomuzwa muteereri tina mukoma Barnabas vari parunhare. Mukoma Barnabas makadi
adiwo mukoma wangu ende ndapinda zveshuwa ola anongu ndakatiraya kuti ndipinde
aiwa makwanisa kupinda muchirongwa muri kufona muri kupi
ndiri ku Botswana.
Ku Botswana aiwa kurukurai nekuti kune vamwe varuda kupinda muchirongwa tine vadare vane nguva vari parunhare vasati vataura muchirongwa ngoti idimu.
Ndongoti muchidimbu zvangu inini vadabengwa zvechiwa ndi angari minister wangu inini ndaisenze in fact ndandiri mumo ndandiri kurudisha. So pakazoita ndi government ndi tapinda mumo independence in fact vadabengwa angari minister of home affairs pane patakamboita strike tiri ndandiri ku police. Saka paita ari ku minister of home affairs akauya zveshuwa ne helicopter achipinda pa station yega yega achitaura kuti guys tiri kugadzirisa zvinhu izvozvozvo inini musastrike handii mapurisa vanonzwiko musastrike chishi but iye akauya achitaura kuti tazvinzwa mari dzenyu tiri kudzigadzirisa and muchapirwa mari yenyu backdated from January ndobva murume naJune and murume uyoyo anga ari murume anoziva upenyu hwevanhu anodini zvese zvese anga ari munhu but ezvino zvandichazivi kuti apa paanga akangonyarara zapu zapu chaichai ndo makomanda iwoyo anga vari muzapu nanarupas masvuku nananhongo nananani yetavo saka handizivi kuti chii zapu ndiyo the major opposition party hamene kuti mazuva ano zvakachii chakaitika chazvo kuti yengobva yaparara zvaaine zvaizvo. Ndatenda zvikuru.
Ndinotenda zvikuru baba. Ndingokuyeuchidzai kuti zapu ibato riripo ranga richitungamirwa naivo vadhavengwa ndo vanga vari mutungamiri webato rezapu. That was our caller Mkoma Barnabas calling from Botswana. He said he once worked under the late national hero Dumiso Dabengwa in the Home Affairs Ministry. He was a police officer and they wanted to go on strike. And he says the minister, the then minister Dumiso Dabengwa, had to use a helicopter to fly from police station to police station, persuading these police members not to go on strike.
Mm-hmm. And now going to Mr. Chirumanzu. Of course, whether you like Mr. Dabengwa or not, his credentials speak for themselves. Everybody agrees that he's a national hero. But the issue of national heroism is a very polarizing issue in Zimbabwe. How do we forge a common path on this question, Mr. Chirumanzu, and avoid all the recriminations that come with the death of somebody perceived to be a national hero?
Well, thank you very much for that great and depth question. The issue is we need to understand how an individual is accorded, you know, a hero status. I think this is in the books of the government, but with the question of Comrade Dumiso Dabengwa, it was a foregone conclusion that under what circumstances he was going to be declared a hero. Well, there are other issues that the nation looks at for one to be accorded that status. So, in short, that is what I can say. But I think when I listened to your callers, I managed to get, you know, two people who contributed, I think, positively to say, no, look, let bygones be bygones, and then we start moving forward. For example, if I may give an example, you will find that we have political parties in Zimbabwe that are against the upliftment of this country. We have got organizations like NGOs that are against the upliftment of this country. Yet these NGOs or yet these political parties are led by Zimbabweans. So at the end of the day, foreigners will be, having way of destabilizing this country rather than speaking with one voice. For instance, some of your callers were coming up with these issues that, you know, look, how come that hero status was, you know, mentioned at the airport by Vice President Mohadi? To be very honest with you, I don't think all those people who said all these things were aware whether the government had communicated this to the family and so forth. I, for one, don't foresee Comrade Mohadi, remember, when he was with the widow of Comrade Dumiso Dabengwa. I mean, this is impossible. And how the body, you know, got left in South Africa while she flew back, do you think she was normally for to come and leaving the body of his husband behind? So there must have been some mix-up of which we are not privy to and which we cannot comment at the end of the day. Mm. So we need for the family to tell us what happened. And then from there, we would be in a position to push the blame where it deserves.
Thank you so much.
Concluding that this and that is exactly what happened, yet we were not even players to the whole game.
Thank you so much. Wachiru manzi tichaenda kunengo ye muri tichaenda kutinawa Shepard Nyoni vanoive muri kwa Dabengwa tichativa gozo tipindu ratie zino tombotora mtereri tinamkoma David wariparunare magadi mkoma David
mkoma junga
magadi taura yezo njima topinda mchirongwa
tiripo magazinda
aywa tiruwa penyu
ni matambu jigu
aywa wune kwa taraskirwa
Ruzinji wa Zimbabwe recently noti nemata mbujiko. Tufunga nguwa ndo ya pera, nguwa yedu zinji ndofunga ya pezi wana wama nanda. Nekuti wano tora nguwa ya gareba wajitawara pa nepenjuro. Isuzo atinyanyo kuzifaza. Nekuti wangwe kanataa kufona mwenye wangu tijingoti gu.
Yes, you know.
Nanda kana ajitawara apezi.
Yes, you know, pane warutoti. Pane warutoti mkuma David warukupezi nguwa nukuti awasitawara.
Hello?
That is zvipane vamwe vari kuti mukoma David vari kupedza nguva havasi kutaura
regai ndakwesa chichepo chekuti
vamananda
hachizviti zvanhapi chete
regai ndikubatsirei pano vamananda chinoita kuti vamananda vataure kwenguva yakareba ndechekuti vanotaura mitauro mitatu
munoti vanotaura malanguages
yes saka
ndinoziva kuti inini makadzidza zvekuti munogona kusamaraiza zvavanenge vataura munguva pfupi
still ndikasamaraiza
grandendere mberi ndichiti hello
taura izvenyu
wanga wachitaya kuda kupembedza new dispensation handizi kuti pane chekupembedza here pane zvayakaita wanga wa neglect gamba redu ndobva ndaenda kuna Wachiru Manzu umbowo huripo ngavaregere kutyisidzira vachiti taurai zvinhu zvine umbowo nekuti umbowo huripo maigiresi mugabe wakabuda wachitaura wachitenda kuti watumirwa ndege umbowo futi huripo ndewekuti gamba redu rauya nekusouth africa richitenderera richitadza kuita kutumirwa ndege inonaka direct ikoko saka umbowo hutoripo ngavaregere kutaura vachitityisidzira kuti taurai zvinhu zvine umbowo huripo ndo zvandorangu kutaura panguva ino
aiwa tinotenda mukoma David muri kupi
ndiri kuBotswana
muri kuBotswana
mukoma Bhule
nhasi Bhule nhasi ambotisare njindiripo
nguva yedu yestudio 7 ishoma saka kana muchitora vateereri tinokumbira kuti wakaita sawana manhanda tinoziva kuti vanotaura ende zvizhinji zvacho zvavanotaura zvinhu zvacho hatitombofariri kuzvinzwa asi vanotaura nguva yakareba panhepenyuro ndatenda hangu
aiwa tinotenda
amanhanda akonzera bwabwa pastudio 7 yaita basa
murekana vakatotaura taakutodzima redio nekuti
aiwa tinotenda mukoma thank you so much that our caller mukoma David
kana vakufona vamanhanda ngova ignoreo nekuti kune vanhu vakawanda vanenge
aiwa chirongwa ndechevanhu vese vamanhanda tinovatambira asi zvamazoturu manzeve kuti ngavadimurewo nguva tinodimura nguva yavo zvimwe chete nezvamaitawo imi madimurawo nguva tinotenda zvikuru mukoma David thank you so much that's our caller from Botswana he is complaining that Studio 7 gives too much time to one caller who happens to be Mr.
Mananda Studio 7 zikubeke ngohlelo siye kubaba umkandla sizwa kuthiwa engukomanda wenu ubaba uDabengwa Mkandla wayesithi nxa ekhwaza lithi khwimilili kuthule kuthi cwaka akusichazisele ukubana waye ngumuntu onjani lisegangeni lapha
ubaba uDabengwa ngiyabonga kakhulu ubaba
ndaba uDabengwa as a commander uDu abantu bani bathi uDD kodwa abanye bathi uDu wayengumuntu lwana olesifindo ongakhulumela iphezulu ongakhulume ukukhangela emehlweni akho wayekhuluma nje khulume akukhulumayo kuphelele khona lapho kodwa la uyenza ukuthi utsheliwe ilizwi la uzizwa ukuthi uphiwe i-command ne-direction uncetshisiwe okumele ukuthi khona ukhangelele ukuthi khona ukudilive ngalokho-ke abamunye kuye kakhulu nanamhlanje bakhona bazathatha lapha atshiyele khona ngoba nangumuntu ebefundisa ngokupheleleyo silabo lapha abanye uDavid Moyo lo senkulumane lapha u-retired colonel is one of those people who were molded bamuzwisisa uDabengwa basebenza ngendlela enjalo yes silahlekelwe kakhulu sibili kuyona linyanga yona leyo oray ncube labana ngabantu lana bamunya kudabengwa labana besizwa nge-intelligence ukuthi kuhamba njani labo bonke ngabantu abazothileyo ngoba lowayefundisa abantu ukuze information ye-secret kwi-intelligence ingaziyaphuma kwakudingakala umuntu ozothile umuntu akho umuntu ophongulawula nje so-ke wafundisa ngumuntu lwana wamonta i-zipra yaba yi-the best unified and trained disciplined army across Africa akula ngitsho le yodwa ngitsho yena umkhonto wesizwe umunye kulapha khona lapha ku-zipra zabe ngo-Chris Hani bona labana labanye nje ozuma laba abamunya ndawonye nabodabengwa yikho lokho-ke ubona nanamhlanje abameyisa bamthontisa phansi izipra yangwayo ikhambe izigqada laphana ngokuba yibo kwabo ngenxa yokuthi babephiwa icommand eqondileyo betrenwe ngokupheleleyo benikwa instruction ngokupheleleyo kombutho nguye njalo uDabengwa watransforma izetherapy yona le yarina ngokuthi sathi sivela egangeni kwakula ma-PO kuthiwa ngama-PO PO1 PO2 wakudiliza uDabengwa esengu-minister of home affairs sokuqalise kosajen u-inspector i-assistant inspector lo-inspector kusiya phambili so konke khona lokhuyana uDabengwa sikukhangele nini konke khona lokhuyana sibone into ayenzileyo
iministry
yakhe so kuyabongakala akwenzile uDabengwa wenze into ezimangalisayo sibili singathi thina umbutho wena ngokwawezitra sibili ngozothileyo
thank you
nanamhlanje le high command yona le khona naleyo imele iziqhenye ngodabengwa ngobana bafikele ezandleni zikadabengwa
thank you so much
siyabonga baba umkandla qhubeka ubambele sithatha umlaleli
yes tisatangotisatenda kumuteereri wedu ndodangoti vanyoni vatora nguva vari parunhare vanyoni vangopindura 30 seconds kungoti mhuri yaiziva here nezvekurongwa hwekusiyiwa kwemutumbi kusouth africa was the family aware of any arrangements to leave behind Dr. Dabengwa's body in South Africa when the wife and other family members flew to Bulawayo yesterday?
The family was not aware. They were actually surprised actually when they arrived actually at the Joshua Mkavgo Nkomo Airport that the body actually they left the body actually behind in South Africa. Muriya isaziziwa kuthi body ya Dr. Tumisa Dabengwa ya Sara ku South Africa vakaziziva after ndege ya lenda vakutarisa kuti vabudise mutumbi kubva muairport and then ndopa vakadiscover kuti mutumbi watosara ku South Africa
Thank you so much, Mr. Nyoni. Just stay on the line. We are coming back to you. Tungotora mteriri tina mkoma Richmond. Mkoma Richmond, tinotenda mambo. Tora kangua, makabata parunari. Tahachungueta kuti vanyoni wa JKS. Nukuti papaita wa teriri wakawanda wangu wa chitaura. Pamsoro pekusiwa kwe mutumbi. Pamweche tewe nevadare wedu. Taura izinyi mkoma Richmond. Nguwa ndenyu.
Kore. Ndo da kumbata mwako kumuriete Zimbabwe kune. Takara kujo ni tambare kiliwa. Le family yao yese wait zamtezi vana vandi zitokeka sia chua chua ungasia chitu na kuno kita pika mwotu chitu ungeta zi uwa kuma
Mazira atiri kuita mukoma ndeyekuti ndege inonzi yanga isina nzvimbo yaikwana kuti box ripinde nokuti mutumbi wakabva nendege imwe ndege kuKenya kusvika South Africa saka waifana kuzo chinja vachipinda mundege yaenda kuZimbabwe saka tinonzwa kuti wanga usingakwani box yanga isingakwani saka handifunga kuti zvine chekuita neZANU PF asi kuti dai kambani yakazivisa vanhu vasati vatosimuka kuti hatina nzvimbo so that vanogona kutitomirira hama yedu mutumbi wedu tozofamba nawo pamwe chete asi taura henyu nangu ndijekese ipapo Aiwa, tinotenda asi hazvizve kupopotedzana zvedu. Tichipa muteereri wese mukana chatinoitira vamanhanda dzimwe nguva. Asi hanhu yanyona hangu kuti vanotora nguva yakareba zvakadi. Ndofunga kungoti vakataura zvinenge zvisingawirirane nemi, ndofunga kuti vatora nguva. Izvezvi ndichatopopoterwa nevamwe kunzi ndarega mukoma Richman achitaura zvisina basa nekuti ndataura nemi. Saka ndozvinoitika nevanhu. Studio 7 inopa mukana muteereri wese. Ndino hurombo hangu kuti ndozvatine tichingoita.
Ai wakatenda mukoma wangu.
Maita basa mukoma muri kufona muri kupi?
Ndiri South Africa.
South Africa. Thank you so much mukoma.
Well,
thank you. That's mukoma Richman is calling from South Africa. He is blaming the ZANU-PF led government for the mix up and leaving behind Dr. Dumisa Dabengwa's body in South Africa yesterday. But I tried to explain to him that it was the airline is a responsibility, not a government responsibility.
And Mananda is very popular. He's stolen the show. 3 minutes before the top of the hour. Let's wrap things up really quick. Isiwe kuwe mnumzana nyoni kusipa mazwi akho kugcina 30 seconds. Kwino ngakutsho nje ebantwini beZimbabwe kuyiwa phambili kuze kufike ilanga lomngcwabo.
Into engayitsho kuZimbabwe ngiyokuthi asibambaneni singabantu banye bantu beZimbabwe number one. Number two, njengoba umsebenzi umkhulu kangaka asibuye nini sikhale iqhawe lethu sihambe siye libeka liphumule ngokuthula into engayikhuluma ngiqeda njalo into engithokozisa kakhulu ngiyokuthi uDr. Dabengwa actually wanika impilo yakhe kuJesu Kristu njalo siyakwazi ukuthi ekukhululeni ilizwe akwenzayo njalo esuka lapha emhlabeni transfer esiye ezulwini uhambe endaweni ekahle ngoba usezulwini.
Siyabonga nyoni.
Tinotenda vachirumhanzo mashoko enyu ekupedzisera nguva dzadyana.
Aiwa, ndoda kutsigira mashoko ataurwa navanyoni. Ndiwo mashoko atinoda anovaka mhuri, anoita kuti mhuri ionewo kuti hazveshuwa mwana wavo munhu anorangarirwa muZimbabwe segamba pakati panamwe magamba. Asi kuna avo vanotsoropodza vanoti hei ningi hazvanotaura zviiti ndo vatoda kudiscourage pastudio 7 kuti vazive kuti pfungwa dzavanhu dzinosiyana ivo ipfungwa dzavo umwe noumwe ane pfungwa dzake asi chiripo ndochekuti vadhumiso dzavengwa whether vanhu vanoda havadi igamba reZimbabwe. Pane mumwe mutereri ambobvunza achiti ko ivo vadhumiso dzavengwa vava vari kupi ndo rimwe dambudziko rinama Zimbabwe ziroro rokusaziva nyika yavo yokusaziva kuti who is who in Zimbabwe mumaviri avo nenye
maita basa vachirumhanzu nguva dzadyana tingopa mukana vamukandla 30 seconds vamukandla mashoko enyu ekupedzisira.
Tinotenda mhuri mabatiro avari kuita vanhu vachisvika ikoko nokuvagamuchira ivo ndo vati kunyaradzwa tinozvikudza izvozvo kuti tibatane pamwe chete tongoi vanhu vamwe chete tive nhengo imwe chete
zvikarewo.
Thank you.
Nokuridzira kupolitical party zvapo.
Thank you so much. Sorry, Mr. Mkandla, let's leave it there. Maxim Mkandla, ex-Zipra fighter, Shepherd Nyoni, Dabengwa family member in the Gazira Chirumanzu, Zanu PF, leaning analyst, I'm Tungamili Nkoma.
Neni chonga kandemberi mtenda wa teriru wapinda mchirongwa, nemi maamu chona, muri kwete kwa maamuri, tinotenda.